Zanzana tun zata wazin Zanzibar wanga wachi kustrike ila kwanzi utabe. They don't want the council in something like that. So ndo power strike wachi pinda mrodi. And they waka pisa mabazi. Kwa seat to seat, igliner na matrack maviri. Na kwa nezi motors four in something like that.
Saka imi makwanisa kuita basa here kana kuti pane nguva ya mambo mira.
Isusu kuno kujobe kita kwanisa kuita basa asita dile ya mabasi zikubuda kichida mbo wakuti kwa mira free.
Ma mira kwenye ya karibasi?
Mabasa angati wangu wakubuda fana pa kumalevi. Mama abuda kumalevi na katosono mira mrodi. Achitanga kumira kutanzi kuti kwa mira free. Bawazo wana mota mbiri na tuzo uyo. Tupa wazo tanga kufuvura. Tupa wazo komunikata wane sipiri kuna kuti ayo. Kwa ba raiti uyayo.
Tukunzi kwa kuti mabasa anga ambo mira shakari kuboda uko. Re Zimbabwe.
Mabazi mamanga ato mbomira ku ato zukira mrodi nukuti mamu ato pa kunana amaskra ikoko kondo pa zukira mrodi koko. Mamu ato mmira kunana amaskra ikoko. Ato zukira umasure kono paka chaiko kutanga kwasi kupura kwa pisi wa mabazi maziri yao.
Saka juriku kukanganisa yo sei business renyu imimi munota kurawana.
Ito vya zero zato tikanganisira business rakakura chaizo because pakutanga kwa kambo itika umirisho ngomo ku sim site yokuti chi akuchi namba zvinopfuura zvakati zvika tidzingira futi vanhu so pazoitika zvezvi zvatova from bed to west zvokudoti kuda zvatombotitorera mazuva chaiyo
saka kuzadza mabhazi kwakudetsa
kwakutorema because izvozvi so from morning to city from morning to 11 bus from morning to 11 data zvadza bus road from 11 to 2 toza the bus roinda nas chaita bus 1 with 50 passengers
tichitarisawo iyo nyaya yekuti zvinhu zvanga zvamborambidzwa asi katiri kuona kuti hurumende inenge yazodududza zvakukwanisa kupfuura here zvinhu zviri kutakurwa zviri kutengwa kubva South Africa izvi
from Monday nezuro zvakaitika Saturday ndoba zvakazitopeka zvinhu zvikatogwa zvinhu vakatanga hoho varikoko vakavhura ndoba vazoti zvinhu until further notice ndoba zvatanga kupfuura but vanhu vazhinji havasati vanatsova nechokwadi nazvo nokuti vanhu vakanga vavhunduka vasati vatanga kuuya.